Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wechitatu, chikumi 5, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa chino izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Act.
Tiri kutarisira kusangana nomutungamiri wenyika zuva ranhasi mushure mekunge ZCTU yanyora gwaro kumutungamiri wenyika ichivaonesa kuoma kwaita zvinhu kuti vashandi vatambura zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Panofanira kuitwa hurukuro pane bhizimusi nehurumende nevashandi.
Vamwe vagari vemuward 17 kuchitungwiza vochema-chema nedambudziko rekunetseka kwavari kuita kuwana magwaro edzimba dzavo kana kuti matitle deeds.
Vagari vachema nekuda kwematitle deeds vari kutaura kuti dzimba idzi vakadzipuwa 1979 yaive iri inonzi rent to buy. Saka vari kuda matitle deeds. Matitle deeds ari kunzi $500 chinova chinhu chavasingakwanise kunge vachiwana mari yakadaro.
Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Act. Urongwa uhwu huri kuitirwa muHarare uye vachaitawo hurukuro nevatungamiri vemasangano evashandi kumucheto wemusangano wekuparura gwaro reTNF. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Tiri kutarisira kusangana nomutungamiri wenyika zuva ranhasi mushure mekunge ZCTU yanyora gwaro kumutungamiri wenyika ichivaonesa kuoma kwaita zvinhu kuti vashandi vatambura zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Panofanira kuitwa hurukuro pane bhizimusi nehurumende nevashandi. Zvikasaita saizvozvo vashandi vaakugadzirira kuratidzira. Saka takava nemiting negurukota rinomirira zvevashandi muhurumende amai Sekai Nzenza nemarimwe Zuro. Vakaonesa kuti purezidendi vari kuda kuti tisangane. Saka tichange tinavo tichikurukura pamusoro pekuoma kwaita zvinhu munyika, tichikurukura pamusoro peuori hwatinoona huri kuenderera, tichikurukurawo pamusoro pekudzvanyirirwa kwatinoona kuti kuri kuitika kuna vanotungamirira mapoka akazvimirira macivil society nematrade union. Saka tiri kusangana nawo tichikurukura tichida kutsvaga nzira yatingawana nayo kuti tibude kutambudzika kwaita nyika.
Saka apa munenge muchisangana kumucheto wemusangano wekuparura chirongwa cheTNF?
Nhasi kune musangano wekuparura chirongwa cheTNF Act. Saka tisati tapinda muchirongwa ichocho ndopatichatanga hurukuro nomutungamiri wenyika tiri mapoka anoti ZCTU, Law and Law, boka guru rinomirira vashandi munyika, neZFTU neApex Council rinomirira vashandi vemuhurumende. Tese tichitaura chinhu chimwe chete chekuti nyika haina kumira zvakanaka. Mapolicies aripo haasi kutishandira zvakanaka. Ari kushungurudza varombo achipfumisa vagara vakapfuma kare. Saka tichiti isu kune mutungamiri wenyika paroda kuti patsvakwe hurukuro inoitwa nokukurumidza, patsvakwe nzira yekugadzirisa upfumi hwenyika, vashandi vaende kumabasa vasingambunyikidzwi, vasingachemi nekutambudzika.
Muri kufara here imi neurongwa hweTNF uyu? Maona here gwaro racho iri?
Urongwa hweTNF wakatanga kare, tatova nemakore angasvika makumi mairi tichisusukidza kuti dai paitwa gwaro reTNS rinosunga hurumende, rinosunga vashandi, rinosungira vamabhizimusi kuti kana taita chitsidzo chitevherwe, uye chiri chitsidzo chinotarisa vanhu vese, kwete sazvatinazvo nguva ino yekuti panongonzi Zimbabwe is open for business, yongotarisa cheto yemabhizimusi hurumende, yechikoshiwa kuti hurumende yemunhu wese navarombo. Saka kuuya kwebumbiro iri hapana chakaipa, takanga tichifamba naro tichigadzirisa. Asi chatisati tanzwisisa, chatiri kunzwa namakuhwa, ndechekuti bumbiro rakanga takawirirana kuti ndiro rinogona kungaraiswa zvimwe zvinhu zvisiri izvo zvatakawirirana. Saka hatisati taona iro rasainwa, tanga tichiritsvaka chaizvo kubva nezuro kuministry, asi vari kuti naivo havana, nokuti rakaendeswa kwapurezidendi kuti risainwe. Kana rasainwa richaparurwa mangwana. Saka mukuwirirana kwedu isu tati bumbiro ngariuye, toriongorora, kana riine zvimwe zvinhu zvatina kuwirirana, totarisa kuti hurukuro dzichatangira ipapo kugadzirisa zvinhu izvozvo zvatina kuwirirana. Zvimwe zvacho kana zvichityora bumbiro guru renyika reconstitution, zoreva kuti tinototanga nekuenda kumatare ebvumosa, tichiita kuti zvose zviri kukanganisa zvisi kuenderana nebumbiro renyika zvibviswe. Asi kuvapo nebumbiro zvokuti vanhu vakurukurirane, vashandi nevanoshandirwa nehurumende, hachisi chinhu chakaipa, hachisi takanga tichisunda kuti chivepo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZCTU vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vagari vemuchitungwiza vanonzi vari kuchema chema nedambudziko ravari kusangana naro kuti vakwanise kuwana magwaro edzimba dzavo kana kuti matitle deeds. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nechipiri pakati pevagari vemuward 17 nemasangano anomirira vagari vechitungwiza anoti rechitungwiza Community Development Network nerechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust. Musangano mukuru uyo unonzi waitarisa zvichemo zvine vagari zvinosanganisira kunetseka kwavari kuita kuwana magwaro edzimba dzavanoti vakatenga kuburikidza nechirongwa chekubhadhara vachigara mudzimba idzi kukanzuru mugore ra1979. Mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvea vanoti varidzi vedzimba idzi vari kunzi vabhadhare mari inoita mazana mashanu emadhora ekuAmerica kuti vakwanise kuwana magwaro aya. Asi vanoti vazhinji vevaridzi vedzimba idzi vakwegura zvekuti hakuna kwavanogona kuwana mari yakadai. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekanzuro yechitungwiza panyaya iyi. Tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvare Kuvea kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga ndoda kutenda vagari vose vakauya, nekuti vagari vataura zvose zvinova zvinhu zvanga zviri kuvanetsa mumusha umavo mungadai muri muward 17. Vaudza kansela zvavari kuda, uye vachiyeuchidza kanselawo zvakavavimbisa vachida kunzwisa kuti vaapapi nezvaakavimbisapo paakazokampena. Tandichida kuti mugozodzoka zvekare muina MP vedu baba Stole kuti tikwanisanga tichivatuma zvatiri kuda zvimwe zvinoda kuti zvinge zvinokurukurwa kuparamende.
Chikuru chakataurwa nevagari chii chakataurwa pamusangano uyu?
Vagari vataura zvizhinji, kunyanya kwenyaya dzekushayikwa kwemvura, masuweji, kusatakurwa kwemabhini, uye zvekare vachema nekuda kwematitle deeds. Vazhinji vanga varipo vanga vari vakweguru vedu, vari kutaura kuti dzimba idzi vakadzipuwa 1979, asi iko zvino vari kuda yaive iri inonzi rent to buy. Saka vari kuda matitle deeds. Matitle deeds ari kunzi $500, chimwe chinhu chavasingakwanise kunge vachiwana mari yakadaro.
Saka imi semasangano evagari mabuda nechirongwa chipi panyaya iyi?
Tusu Community Development Network. Community Development Network tazoona kuti zvinhu zvakakosha kuti tikwanise kunge tichibatana pamwe chete, tabva apa tichaenda kukanzuru, tozoenda kunoona minister kuti vange vachirerutsira kana kuti tinzwe kuti zvaapapi sezvo vabereki vari kutora nemapepa vakanyorerana pavakapuwa dzimba idzi ekuti dzimba idzi mushure mekunge nemakore anodarika makumi maviri dzinenge dzava dzavo saka ndo zvatida kunonzwisisa kuna minister vajulai mo.
Mataura kuti manga muna kansela, munoona sekuti kansela angazviita zvese izvi ari ega here?
Kansela vavimbisa kuti nyaya yemvura vachizvo vane vanhu vakabata vanove vanhu vanobatsirawo munzvimbo dzakasiyana siyana vataura kuti vari kutarisira kuti vachaisirwa mabhoho maviri. Panyaya yesuweji vanga vachingochema neiyo dambudziko rekuti hanzi kanzuro yacho iri kutaura kuti havana fuel. Saka kugadzirwa kwesuweji nekutakurwa kwemabhini chinhu chiri kunyika. Uye vazotaurawo zvekare kamaipangiti kuti kana zvichibvira tishande pamwe chete nawe isusu sechitrest nechitungidza community development kuti kana paine zvimwe zvavanotadza kusvitsa kana kuti zvinenge zvisiri kuitika tei tichingobatsirana kungadai kuri kukanzuru kungadai kuri kuna minista.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwiza kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Tomotarisa zviri mune vamwe mapepa nhau. Mubepa naure Herald mune nyaya inoti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza paramende kuti hurumende yakadzora mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora kubva kune vaiwana rubatsiro rwecommand agriculture. Vanoti mari iyi zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemari yose yakakwereteswa varimi makore matatu adarika. Bepa naure Bulawayo 24 rine nyaya inoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vakatsamwiswa nemashoko emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti mutungamiri wenyika haana kuda kuenda pakuvigwa kwegamba renyika vaDumiso Dhavengwa. Bepa naure rinoti vacharamba vakati vaChamisa vanofanirwa kuziva mashandiro anoita hurumende. Zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Toda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri haanei nechekuita neStudio 7 sezvo achitaura maonero nemafungiro avo.
Ina hanzi nongochema chidai Zimbabwe yagadzirika zvinhu zvavo mazvinhu zvaakudhura upenyu kuti uchiti tine mutungamiri here kana kuti muti muri kutongwa hazvichanzwisisiki muZimbabwe hatina mutungamiri asi tine vatongi nekuti haukamu kuti nyika ine mutungamiri inoita zvinhu zvakadai so zvisina kumira zvakanaka izvi hatiza kuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka. Tichirega kutarisa munhu wane, tichirega kutarisana, asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti zvinhu zvakaoma. Ndiitwa Pasimoni ndiri kuno South Africa.
Ndinoti mangwanani akanaka kune imi vashamarari. Ine zita rangu ndinoitwa Kingdom Tafire Nyika. Zvino ndirwadza ndichiona vana vechidiki sesu tichidzidza kufamba mune dzimwe nyika tichida kutsvaga mabasa asi nyika yedu iriko. Kubuda kwetinoita zvireva kuti hatina kudzidza, tisakadzidza pati zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Kudai zvaibvira vakuru vavatibatsirawo vatibvisirawo vemazivanhu vanotishungurudza munyika medu ivo ndo vanobhenefita nemhuri yavo. Zvorevo kuti varombo hatizombofita kapfuma narini. Mwari ngatibatsirewo tatenda.
Ya mangwanana akanaka vashamarari veStudio 7 vanajonga kandemiri kuzizulu nana kukoma Hwande ipapo. Indinodawo kutaura zvitandonzi zvavada ndemuno muCape Town. Ndinodawo kutaura pamusoro pegadziriro yamaorias parwendo rwekuEgypt kuti zvinoita here kunogadzirira muchitamba kusafa nezvimwe zvimatemo zvisina kana mbiri zvingatombozikanwa. Chandinoona chichaitika ipapo ndechekuti kuchanokuvara maplayers. Ndava kunzwa kunzi nyika wakuvara hachaendi kuEgypt, nyika wakuvara hachaendi kuEgypt. Sino batire ino gazira. Timu inofana ano tamba bora zangana kanto yenzio gazira. Mkosafa washa wa rimwe yenzio ime timu wani zaire. Utiva ano yetea friendly na eno wa simpisa semuna. So tu yetu wana maore azizi. Neva ano tunga mira maore azizi. Watongo fana ane sarupi. Chita misangano. Chita na urano. Nesuno esu mapato. Sina basa esu. Chita atueta na urano. Zunga zisanyi. So watongo fana ano kuba era dritu pa chitu. Na wapana chino famba. Doso tu yetu wafutina maore azizi. Datenda hapa.
Mangwana na kanaka muri ya Zimbabwe ni washa marari vabatuwe basa pa Studio 7 ni penyuru ya vanu. Tinukurukote zao batore MDC ni Congress ni Neru Nyararo isinga nyadzise ya kachena asiwo ngawara mbe wakata risa jirukune zao mu Zimbabwe. Sezo wa garawa chingoita. Chimwe ochinu ndeshe kuti vabativa wapo ku MDC wakafana nana chamisa ndowa nuwarukudikama sekuti kutungamira kazhinji kana kwa kungora mba kungoitwa nomukuru chinozizi wakuti nokukura dzimodzenguwa meso anoita mashoma nemirangariro inoita mishoma. Zvakanaka kuti sababa uti vanangu sumukai sungai mombe munorima munotangira kundima yakati vachiri kutemwa dzinobva ropa vachibata jeja nekuti baba wakazoonekwa odonha negeja mumunda wakomana vachiri kutemwa dzinobva ropa varipo zvinonyadzisa mudunhu mashura padunhu. Ndi Brighton Swanda ndiri muno muSouth Africa ku Northwest.
Magadi pa Studio 7, magadi wa terele Studio 7. Iwa indeti wa teke ndiri mu South Africa. Ndine zwandendo lao kukundira uko vateseni ndire pa Studio 7. Pamuneta zvirongwa zvekutaura nevanhu. Ndaikumbira kuti mudani wani nyanzvi yezi anopf ikoko. Mumubvunze kuti ko mashoko akataurwa navamunangama. Ndichazvo kuti vanga vabva kupi pavakaenda kumwenezi. Vakataura mashoko anoti tichateverera vose. Vanoita mabasa awa manani government organizations apa macivic organizations tichivateverera tichivabata vese nemashoko okuti madokuta nemaloya vese tichavateverera tichiona kuti mumwe nomumwe wavo akakurudzira chiichichi nezvava kuitika iko zvino izvi hazvisi kufambirana here havasi kuzadzisa here mashoko avo itai tsvakurudzo chai chaiyo kuti munhurume uyu wakazvitaura ende ndo zvava kuitika vanhu vava kutambudzwa vanhu vava kusungwa iko kunoendwa kumusangano vanhadiri vanenge vaine maagenda avo here ari pabepa vanoona zviripo here zvokudzidzira kungwa aiwa ndiri kuenda kure kure bvunzai iva vakuru ava vanongotomoka panyaya muvabvunza kuti zvakataurwa zvava kuitika haisiri iwo yava ari kuzadzisa here ndakwadziwa izvo.
Vanga vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura voga maonero avo. Aya mashoko ane nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano muDemocratic Republic of Congo rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri vabatwa nechirwere cheibhola munyika iyi. Kufa kwevanhu chiuru nemazana matatu ane makumi mana nevatanhatu kwaita kuti kudzoka kwechirwere ichi kuve pachinhano chechipiri mukupararira kwechirwere ichi munhoroondo yacho. Hurumende yeChina nezuro yakawedzera chimwe chinhano panyaya dzekuvhara madande mutande zvichitevera kuvhara kwayo mhemberero dzekucherechedza makore makumi matatu zvichitevera kurwiswa kwevanhu vairatidzira vari muTiananmen Square. Izvi zvakaitika kunyanga hazvo mhemberero dzekucherechedza chiitiko ichi dzakaitwa pasi rose pamwe nemuHong Kong. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino chatino tarisa zuruku itika muamerika nasi zuruku tarisa nezwe mutemo mucha weba zilezo kupinda nekubuda kwewa numunyika iyi. Wekuti munhu wese achange achitsvaga visa rekupinda muamerika achange ave kusungirwa kuzivisa nezvemadande mutande ake pamwe nekudonongodza nezveupenyu hwake mumakore mashanu adarika. Izvi zvinonzi ndezvimwe zvezvinhu zvave kudiwa nehurumende yava Donald Trump mukuongorora zvakadzama vese vanenge vachida kushanyira America. Mutemo mutsva uyo unonzi unotarisirwa kubata vanhu mamiriyoni gumi nemashanu vari kutsvaga mavisa ekupinda muamerica. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu muamerica vari kushoropodza zvikuru mutemo mutsva uyu vachiti wakashata zvikuru uye unotyora kodzero dzevanhu dzinochengetedzwa nebumbiro remitemo pasi peFirst Amendment. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata gweta rinoshanda riri muWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe vachamaneka muKenya. Avo vari muMaryland muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Mutemo wendinoona seiya yatinoti desperation government yemuno muAmerica. Mukatarisa pakauya government yaDonald Trump yakada kuchinjinura zvinhu zvakawanda zvakasiiwa negovernment yaObama. One of the areas dzavari kubata-bata chaizvo kuimmigration. Saka munana 2016-17 vakamboita kusunga-sunga vanhu nokuita dzimwe nyaya dzisina kutedzera makwari emutemo, dzimwe dzanga dziri kuita shortcut dzakangotarisirwa kuti dzovabatsire kuti vagone kusunga munhu kungombunyikidza munhu vomunomukanda kubhodha kumudhipota. Saka pakazoita matare anoona nezvekodzero dzevanhu akamira-mira ndokubva avaendesa kukoti ndokubva dzavharwa nzira dzavanga vachiita izvozvo. Saka kuti vaite sekunge vari kukompensata kurandidzwa kwavanga vaita kuya manje ndopa wakatanga system ya inonzi extreme vetting. Zvinoratidza kuti extreme vetting yakagara iripo asi yanga yakananga kune vamwe vanhu vaiva vane mazita anobuda achisanganiswa nezveugandanga nezvimwe zvakadero izvi. Iye zvino yakuda kuitwa nana Trump yakuda kuitwa almost to the majority. It will touch maonero andiri kuita almost 85% yemaapplicants.
Asi pakawana vanopikisa mutemo uyu munoona here vachibudirira kumatare edzimhosva?
Vanofanira kubudirira tikatarisa history yemutemo nemagariro emuno muAmerica. Muno muAmerica mune inonzi privacy yekuti hapana nhengo yehurumende inongosvika mumba mako kana mumarekodzi ako mapepa ako yongosvika ichinotionei kana kupinda ichiongorora pasina warandi pasina mhosva. Hazvidi kudero, munoona kune vamwe vanosunga kuti vagofeya munhu. Munoma usungi kuti ufeye munhu, unosunga munhu kana wamufeya waona ane mhosva. Saka kuti matare edzimhosva aya agorega government ichingoti tipe maemail ako ese, tipe mawhatsapp ako ese, tipe Facebook yako ese tione kuti pane chawakamboita here, zvinenge zvinotoita sezvokutopesana nematsunungukiro anotarisirwa kunzi vanhu vagare vari muno muAmerica. Chinongoda kungoti tingoita kayambiro ndechekuti munoona zvinoita makota anenge anoti kana madhemokrats varivo vari in charge, majaji anonyanyowanzoita mune dzimwe nyaya vanoita kunge kaliberal approach, marepublicans vakaita in charge dzinoendokuma almost conserved. Saka nekuwanda kuri kuitwa majaji akaiswa na Donald Trump, handisi kuziva kuti kuimmigration vakawanda zvakadii vaveko vanogona kunge vane mafungiro ana Donald Trump iyoyo nehurumende yavo.
Tinoonawo vamwe vari kuti mutemo iwoyu unenge uchityora bumbiro remutemo rinonzi First Amendment muAmerica. Mutemo iwoyu weFirst Amendment haungochengetedza chete rekodzero dzezvizvarwa zveAmerica?
Ingati nete ipapo kuti tiukwanise ipapo. Mitemo yemuno muAmerica inoafekta munhu wave munomu. Ngatiti citizen, green card holders nevanhu vari muno one work permit, munhu wese ari lawfully muno muAmerica anokavhwa ne all the laws dzeAmerica in terms of privacy. Nechitheni ni munhu anenge ari paholiday uyauya anenge apiwa visa akauya muno paanenge ari muno imomo ane kodzero dzaanokwanisa kuwana. Kodzero dziya dzevaenzi nevamwe vanenge vasiri zvigari zvemuno chaizvo havazodi kunyanyoinzana chaizvo nemacitizen kune zvimwe zvinopota zviri kugaswa. Asi generally hurumende yemuno nemutemo yemunomu inotreata vanhu zvakafanana chaizvo even nyange uri muenzi as long as wapinda munomu zviri lawful. chinogona kuvhiringika ipapo manje tikatarisa vandika kana usati wauya muno muAmerica une dzimwe kodzero asi haugoni kushandisa kodzero dzakaita sana First Amendment semunhu ari muno ngati tiri kuita mapepa uri kunze kwenyika uko haugoni kuti ude kuhwanda nemimwe mitemo yebumbiro remutemo uye kodzero dzevanhu muno
avo vanga vari Gweta rinoshanda riri muWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe vachamaneka Costa Mukinya vari parunare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kambo tariro hope kubva kuna Progress Chepumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi vashandiri nehurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Act. Vamwe vagari vemuward 17 kuchitungwiza vochema nedambudziko rekunetseka kwavari kuita kuwana magwaro edzimba kana kuti matitle deeds. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina nditungamiri Nkomo.